DJ Eno Music.
Akufkafa, chino de chino, one hand wash the other, love one another. DJ Eno, ira kumusoro sinalata, riffraff, abanabika fiesti yembada. Kote muna arbutamba pada, tokona, nengendiru kudada. Ukuf, de chiti, yese, jamanoda, neniho, jo, zanjada. Saka, dinonzi, jamada. Akufkafa, bahutse kuti. The first in one quand ribata kuva sizarwa dingenda kufikwa ne kunzi ndikapura chawa munhu nemibata kuva ndasunga mbata kuva ndavaza tita kuti ndakambeta kuita riu tandata saka dinonzi zvamada go and suck your mother because you go for harder punching the lines harder saka dinonzi zvamada go and suck no matter, because you're going for harder, punching the lines harder. But dancing, why are you jumping? Don't want to carry the good in and easy keeper can a gadi or goody get an inga carry gata. And easy, Unoziva, I give thanks and praise to the Father because he never gonna nature. Ndabvisa pesi yeshumba ndapfeka yembada saka ndiri kutodawo zvavada nekutoti inini ndatototi yangu yasiyana neyasimposi mashakada but inodhaka vanhu ngemaragada ndichoti aritambiswe pada but zvamada neniwo ndizvo zvandinenge ndada saka ndinonzi zvamada go and suck your mother because you go for harder punching the lines harder saka dinonzi zvamada go and suck your mother because you go for harder punching the lines harder one of the baddest chanter and jimbe manamba epavharanda zvekuwanda kungana tawanda vakawanda kunge makanda 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 asi vanhu vadhanda because vanoziva varanda yiti ndora vanorova isusu tinotogadzirira yiti nyangwe pasina mabhiti kaclip kaskiti kanika to kuluka maskiriti atinzwe tsitsi tinobva redhiyo tichitanga hobiyo watch them go for harder but love one another hanzi one hand wash the other gara uchiziva kuti never sell out your brother but go and suck your mother nekuti nini ndokutamieta kusiya wakatyora pambeta because you and your brother hambange muchitodena maketa muchifunga kuti pamwe kagemu kavheta kari kutotangwa muchinzi ona kunge muchamharira pamusoro hairenda